This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera kukadzi 28, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvavari kuita kutyora order by consent iye order yatakawirirana pana judge iye, yekuti maclients edu anopiwa maoffer letter oratidzwa munda vochitanga kuita zvekugadzirirawo kuti vaende kuminda ikokoko.
Gweta revagari vekupurazi remanzou kumazoe vanoti hurumende yave kuramba kuvapa minda sekutenderana kwavainge vaita mudare.
Vanopiwa iri kupedza mari zhinji vachiita mabigo aya. Nyika yedu iri parumananzombe, ikonomi haisina kufamba zvakanaka. Zvinoratidza izvozvo vanopiwa haina chido nekuti nyika inoibudirira.
Vamugabe voita mabiko ebhavhude ravo kuVictoria Falls nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta riri kumirira vagari vekumanzou kumazoe vatonderai bhatasara vanoti hurumende yave kutyora chibvumirano chavakaita mudare repamusoro chekuti vanhu ava vawanirwe pekugara muna Chikunguru kuti vatamiswe kubva papurazi iri. Gavhuna wedunhu reMashonaland Central vaMartin Dina vakaudza Studio 7 kuti purazi iri richaiswa mhuka ropiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mapurisa akamboedza kubvisa vanhu ava nechisimba asi vakamiswa nedare repamusoro vachinzi vatangi vatsvagira vanhu pekugara sezvinodiwa nebumbiro idzva remitemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabhatasara.
Kumanzou kunyaya yacho haisi kuramba ichifambira kumberi Blessing. Maclients anotiudzaiwo kuti vanoramba vachingonzi dzokai mangwana, dzokai mangwana, dzokai mangwana. Pekupedzisira vanoti ivo vakaenda kumaoffices kulenzi ikoko kubindura vanofanirwa kunge vachinoona vacho vanototiza vanongobudawo nerimwe dho vongonzi havapo, havapo, havapo. Saka maclients takazosangana navo nezuro kuti ite map way forward kuti tozvifambisa sei. Saka takawirirana nerimwe gweta ratiri kushanda naro kuti tinyore tsamba kune magweta emarespondents aya tichivaudza kuti izvi zvavari kuita kutyora order by consent iye order yatakawirirana pana judge iye, yekuti maclients edu anopiwa maoffer letter oratidzwa munda vochitanga kuita zvekugadzirirawo kuti vaende kuminda ikokoko kuita kuti muna July handitika vanofanga kunge vabva pamazuva apa. Asi kana pasina izvi zvaitika manje kaapa hazvigone kuti vabve, uye kana kuti vakazongoratidzwa minda iyeye kwasara nguva shomani, isusu tinenge taakuti tinofanirwa vanofanirwa kunge vachiwana mwedzi yavo yakakwana yekuti vanatsogadzirirawo pavari kuenda nekukohwawo zvinhu zvavo munguva ichiripo.
Vanga vapuwa mwedzi yakawanda zvakadii kuti vange vabvapa?
Ndingaverenga mwedzi kubva kutanga kwa February uno kuti vange vachienda musi wa 10 June.
Gweta riri kumirira vagari vekumanzou vatonderai bhatasara vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare.
Thomas Mapumo muimbi wokuZimbabwe makaterera kuStudio 7.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevatsigiri vavo nhasi vaita mabiko ebhavhude ravo kuVictoria Falls. Youth League yeZanu PF ndiyo yakaronga mabiko aya anoitwa gore roga roga. Vamugabe vakasvitsa havo makore makumi mapfumbamwe nerimwe nemusi wa21 kukadzi, asi mhemberero dzinozoitwa kwapera vhiki. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi miyadze zvematongerwo enyika vaBlessing Vafa.
Handioni pane chinenge takashata kuti vanhu vapembere zvetidzo ravamugabe, asi chinenge takashata ndechekuti patorwe mari dzehurumende shandiswa mukuita mabiko aya, bhozi mabiko aya. Mabiko avamugabe variko, zvinhu zvavo zviri private, hazvinei nechekuita nenyika inoyi.
Asika vatsigiri veZanu PF vari kuti mabiko aya akakosha, nekuti vechidiki vanogona kuti vadzidzirewo nhoroondo yakanaka vachiteedzerawo upenyu hwavamugabe.
Hapana chatingadzidza isusu vechidiki munhoroondo yavamugabe. Vamugabe munhu watonga nyika inoyi isina kumira zvakanaka, dzopa vakatonga kubva 1980 kusvika patiri nhasi. Hapana chinonakidza kuti ndinorama muZimbabwe, nekuti vamugabe vakadistroya future yevana veZimbabwe. Mukatarisa mayunivhesiti hapana chiri kuitika, mabasa munyika hamuna. Asi Zanu PF iri kupedza mari zhinji vachiita mabiko aya. Nyika yedu iri parumananzombe, ikonomi haisina kufamba zvakanaka. Zvinoratidza izvokuti Zanu PF haina chido nekuti nyika inoibudirire, asi vanoda zvavo iyo kuti vagute vachipembera varivo vari vega.
Nyanzvi miyadze zvematongerwo enyika vaBlessing Vava vari parunare muHarare.
Ndafadza masista, ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira bazita fadza vari bazita fadza kana ma ancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya, muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi, kana kuti Women's Forum, chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namai Guvea. Mai Guvea vanogara kubikita West kumasvingo, uye vachange vachizeya nesu nemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo. Tinokuchingamidzai nemufaro Mai Guvea pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanaka hii.
Mai Guvea, mungatitsananguriro kuti kwamuri uku kumasvingo zvinhu zvakamira sei?
Kuno kutaura chokwadi Marvelous hakuna kumbomira zvakanaka. Kusamira zvakanaka kwacho ndokokuti zuva rakapisa, musure nezuva kupisa pane zvamatongerwo enyika dei kuri kwokutiwo havo vavambogadzirisa, kana iyo inova iri pamatomo yambovona yagadzirisa zvinhu kuti zvimire zvakanaka. Nokuti izvo zvikava chimwe chema nokungoti masangisheni masangisheni, iwo ari masangisheni akatagepiwa Mugabe. Ndokuti haana kutagetiwa nyika dei kuri kwokuti akatagetiwa nyika. Tingadi tisina zvimwe zvotinowana kubva kuamerica kana kunana England. Zvino hatichambonzwisisi mabasa acho, hakuna izvozvi vana marovha ari pamba, totoshaya kuti toita sei.
Imi mune vana vangani Mai Guvea?
Ini vana ndine vatatu, vamwe vakashayika havo, vakomana vaviri vane madzimai nevana. Saka ndinotoshaya kana kuti ndodini ini, ndiri chirikadziwo hazvokuti tingamboita vana mabasa haasi kuwanikwa. Zvinhu zvinototirwadza zvikuru, dei kuri kwokuti hetita tichiwana madhona anogona kutipa kuti tiite zvimwe zvinhu zvokuti tibatsirikane ndokuvasa zviri nani. Saka izvozvi mabasa hakuna uku, makambani ari kuvhara. Saka handizivi ku zvokwadi zvokwadi handizivi kuti tingararama sei. Takadai saizvozvi inenge takatotarisa vamwe kuda vana ndivo vatingatoraramavo navo vachitipawo. Zvino hapana kani tokubatavo, hapana kani. Uye dei kuri kwokuti havo vakabvumirawo kuti vana vaende kunokorokoza vachitenga ivo vari mabhaya evana zvaive nani. Zvino hatichanzwisisi izvi.
Semudzimai ari kurarama munharaunda yenyu iyi, pane zvamunoita here zvemubatanidzwa nemamwewo madzimai emunharaunda yenyu kuti muedze kuwanawo cheruviri?
Hapana kana chimwe chotokwanisa kuti tiite chokuzvibatsira nacho, nokuti una mapisi akaita zuva chero kuti unotsvaga wokuti uite richo pamunhu haachadi kusunungura zvaanazvo yokuone denga nezuva ratatambura zvikuru.
Shuviro yenyu ndeyekuita sei maiguvheya kuti zvinhu zvigadzirisike semaonero enyu, imi semudzimai ari kurarama imomo mumasvingo?
Ndine hurumende yambochinja ndikuti unopinda upanyanga ipapo sokana iko zvino ane 34-35 years varipo, hapana chatinoona kunze kwokungoguta ivo matumbu avo, handiti maona. Saka dei kuriko kuti hurumende yanga yachinja, tikamboona ida pachigaro ichocho unombochifambisavo sei kuti tione kurarama mararamiro achaita makore akaperawo tichina varungu. Ende varungu tiri kutovanemba, tiri kutovanemba zvikuru, nokuti chero isu zvatiitavo tingade tainowa navo basa rovunheni nyange dei tachembera, tikuna kuraramisa mhuri. Zvina hakusisina kana chimwe chibasa chero vakadzingwa vangadii vana vachindavo mumabhunu. Zvino hatichaitaita sei dei ruzhinji rwezimbabwe huchindinzwa zvokwadi ndinokuta nemadzimai munoramba muchingoti chibhakira muenda, chibhakira chibhakira chibhakiriko chakapa zvenyika kare kare. Ngavasiyane nezvechibhakira madzimai, tsunurai muone kuti machinja zvokwadi. Madzimai wose ngatichinje, nekuti tinoziva kuti kana kuchinge kuriko kungoti mudzimai akangosunga dzikasimba, hapana varume zvinowa neii munopotevereresa sani yavo ndongenyika. Haaini zvondirwadza ini.
Zuva nezuva maiguvheya muri kuripedza muchiita sei? Chimbonditsanangurirai kuti parinotanga zuva neparinozodoka mune muchiitei zuva nezuva?
Kutoende kugadheni ndoko tinotoende kumagadheni kundorima murivo, endi mvura yacho kana imo mumatsime macho yakutoneta zvokutoti dei kuriko kuti taiwana chero dhona hake unoda kuti tiite zveirigesheni pamwe kuda tairarama. Zvino hakuna mumatsime mvura yapwa kana imo magadheni acho hapasisina nenyaya yemvura nemhaka yekuti kurarama kwedu imvura.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maiguvheya kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanaka maita henyu, mozopota muchingotibata fe.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuru hwedu nasachigaro wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi pamusoro pekunyunyuta kuri kuitwa nesangano ravo mumabatirwo ari kuitwa basa nemakambani ari kuchera mangoda kuminda yekwachiyadzwa. VaMupfumi, imwe nyaya yanga ichitarisirwawo nevagari inyaya yekuwana cheuviri kubva mukucherwa kwezviwanikwa zviri mumatunhu avo. Izvi zviri kuitwawo here kuvagari vekwaMarange? Vane chavari kuwanawo here?
Tiri kuwanawo kwaMarange chaizvo, hapana. Pane nyaya yedigitization yemaCSOTs yakakiritwa kuti vange vachiwana ma10%. Asi kana vachingoteerera kubva kudhara, president vanongo vakangoya ikoko kukasimudzwa macheki. Nanhasi kune mari inosvika 400,000 yatinongonzwa kuti yakaitwa. Futi 400,000 haina zvainoita nekukura kwakaita area inofanira kukapa mari iyo. Tene matanho akatorwa ekuti tiende kuparliament pachizoonekwa kuti zvinhu zvakatoswa kuna minista zvikasvika zvekuna gavhena vangu vari munomu, vakanzi vapiye before parliament, vakazoshandisa masimba epolitiki zvakare kuti vasabvunzisiswe nekufamba kwakaita mari. Ivi ndo patinoona kuti pane challenge. Ende mutemo wacho zvakare une loophole yekuti makambani haana obligation pamutemo thenaichoose kuti voisa mari iyokuti kana kumacommunity kana kuvashandi. Saka nenyaya yekuti mutemo haunyatsopiki zvakanaka, tinoona makambani ari kutotaurayo kuti chusu tinomaina tichibhadhara mateksi zvekuti tise mari kuCSOT, hatina obligation iyoyo. Saka hurumende inanyatsobudira kuti macommunities pachena. Zvino kuita maminisa acho tinofungidzira zvakanyanya kuti vamwe vacho vanoda nerwisiro vachitisaise mari. Bro, tiri kutaurisana nevese vakadhira nekwamarange ikoko, vazhinji vacho vaita mari zvinhu zvishoma.
Mataura imi kuti vemakambani vanga vachimbosimudza macheki vachiita zvidovado zvekuratidza kuti vaakuda kubatsira. Pane kuteerwa here kwakazomboitwa kuti vaoneke kuti chii chavatadzisa kuzoti mari idzodzi dzakambosimudzwa ari macheki dzinge dzichishanduka kuti dzichive cash?
Kwanga kuina vakasuku here kuministry iyoyo for the past time kubva zvakasimudzwa cheki nekwamarangi? Hakuna ruzha rwakazomboitwa ipapo kubva zvavanga vari kuministry. Ruzha takatozoroona vabva kwaana vamwe ministro. Isusuwo ndesaidi ofisikisikai tisakakubvira kudhara tichiita ruzha rwokuti hurumende ngaifufile commitment yayakaita yekupa vagari vekwamarange mari. Asi hurumende chaiko hakuna chakaitwa paina vasakasukuri panyaya iyoyo. Takazoona vakudaizwa kuparamendi chatakazotoona ndekuti kwakwaozina kuti vakachinja ministra havachakwanisi kuapiya kunyaya iyoyi. Asi hakuna chakaitwa kuhurumende kuministri iyoyo kuti riforceredze makambani wavo kuti aite on up mari dzavakafleja idzodzo.
Matambudziko api vamupfumi ari kutarisana nevagari vakagariswa patsva vachibviswa mamarange pamwe neavo vakanga vasara vachiruminda iri kucherwa mangodai?
Vakasara kwamarange vane matambudziko iwayo yekuti pekurima chaipo minda yavo inongoti kambani ikawedzerwa ikapuwa pekuti chimwe chikamu chekuti imaine yakutofenza. Zvino uchienda nenzira inoenda kubrawayo unotoona kuti farming area yese yevanhu yafenzwa zvakare. Vanhu vatofenzwa vakuzvisarime vazvisarime kudaro mari dzinozokaa makambani dzinongo hakuna chiri kubuda. Takatarisa kumazuva anaya mari aisuka kumakambani kwacho. Vaya vakaiswa kwadhatran zvavo vakasopromiswa compensation. Compensation haisati yabuda. Vakapromiswa nyaya irrigation muchipa chazenge pachiitwa irrigation yekuti vakwanise kuti zvikamu zvidikidiki zvavakapuwa zvokurima zvine zvinovarikidzwa kana vaona pekurima pakakura zvese izvi zvahazvisaitwi. Kubudikidzwa nezvimwe zvakawanda zvemafood hand house vaifanira kuramba vachipuwa akabiswa. Saka nepopulation iri kukura padhatran zvavo pane kuti nyaya yedzimba dzingaishoma. Dzimba dzadzina kuvakwa mwakaita zvokugurupa saka vamwe havatorina kana dzimba. Saka ndoo matambudziko ari ipapo nekuharaswa nekunzi vari kuchengeta magweja imomo ndoo kwava kurarama kwevanhu. Asi vaifunga kuti zvapara kumainwa nemakambani anova nehurumende zviri pamutemo vachagara zvakanaka. Asi vanhu havatotambudzika vari kwamarange kwacho nevari kuadhapusa zvavo zvakare.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamupfumi nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe.
Tinokutendai vateereri, nokutendai kandemi.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga, tochimbonzwa kambo mai kubva kuna Toki Vibes.
Yeah, Toki. Nanga usatikangandwe oh mai topikande kukangandwe mai mina matoyenyu yote musatikangandwe choki mwanangu topikande kukangandwe kangano mainara ba kind manzi vakandisha fa kudumba zvizve kuramba nyangwe nikanzinda ba mai vano zvira ba wamwana daro vanondichuvira zvakanaka bai imimi mwari pomborerai bai pasipo ndingadai ndiripi toki pazvinenge zvanaka usatikanganwe bai topikande kutanganwe bai
nako kambo mai kubva kuna Toki tabata asvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Toksiyaimina Gibbs Dube.